Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi uri musi wechishanu kukadzi 8/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu chirongwa chenyu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ndezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinakurodyika vari kuenda kuEthiopia kumusangano panguva yandiri kuona sekuti nguva yakaoma kuti vaendeko.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kuenda kumusangano weAfrican Union kuEthiopia, uko vari kutarisirwa kuti vanosimuka muZimbabwe nhasi. Ko, bumbiro remitemo rinoti kudii kana vaMnangagwa nevateedzeri vavo vose vasiri munyika? Ndiani anofanira kubata matomu? Teererai mhinduro panyaya iyi muchirongwa chedu chanhasi.
Chingwa chedu chadzikira kubva ku1,300,000 yataibika ichingwa. Chakubika just ngirikini 200,000 chingwa chatakubika pazuva. Kuri kuratidza kuti zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka.
Vanobika chingwa vanoti uwandu hwemarofu avanobika pazuva adzikira zvakanyanya nenyaya yekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum raburitsa gwaro rinoratidza kuti vanhu chiuru nemazana masere nevatatu vakatyorerwa kodzero dzavo nevanofungidzirwa kuti mauto, mapurisa nevechidiki vebato rezanu PF kubva musi wa15 ndira kusvika musi wa5 kurume. Sangano iri rinoti uwandu hwevanhu vakaurayiwa vasvika pagumi nevanomwe pachipomerwa mhosva mauto nemapurisa. Pavanhu vakaurayiwa ava pane madzimai maviri uye vanhu gumi nemumwe ndive muHarare, mumwe chete kuBulawayo, mumwe chete zvakare kumarondera, vaviri kuchitungwiza uye mumwe chete kwaMutare nekukadoma. Sangano iri rinotiwo rakwanisa kutaura nevanhu gumi nevasere vakabatwa chibharo vachiti zvakaitwa nemauto. Gwaro reZimbabwe Human Rights Forum iri rinonzi Zimbabwe Human Rights NGO Forum on the Days of Darkness in Zimbabwe. Rinotiwo vanhu makumi masere nemumwe vakapfuurwa nepfuti. Mumwe mukuru wemauto vaDouglas Nyika Yaramba nezuro vakazivisa kuti mauto apedza basa ravo rekuchengetedza runyararo uye akagadzirira kudzokera kumakamba avo kana mapurisa ati haachadi rubatsiro. Asi vanoti vanhu vaipfuura vanhu nekubhinya vanhu vakaba uniform dzemauto. Nyaya dziri kupomerwa mauto nemapurisa dzapawo kuti ukama hweZimbabwe neBritain husvike pasina kunaka. Nyika yeBritain iyo yainge youmba ukama nehurumende yeZimbabwe inoti haisi kuzobatsira mukubhadhara zvikwereti zveZimbabwe zvekunze sekuvimbisa kwaembenge yaita gore rapera. Zvichakadaro, rimwe sangano rinorwirawo kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti uwandu hwevanhu vafa hunosvika gumi nevashanu uye vakwanisa kutaura nehama dzevashakabvu ava. Sangano iri rinotiwo nhengo dzebato rinopikisa nedzinorwira kodzero dzevanhu dzakaenda muupoteri dzichityira upenyu hwadzo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusimuka nhasi vakananga kuAddis Ababa, Ethiopia, kumusangano weAfrican Union wechimakumi matatu neviri kana kuti 32nd Ordinary Session of the African Union. Musangano uyu uri kutarisirwa kuitwa kwemazuva maviri, musi wa10 nemusi wa11 kukadzi inove svondo rinouya. Vamunangagwa vanonzi vakatotumira nhume dzavo dzinoti vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaparents Shiri avo vakaenda kuKenya neTanzania vaChristopher Mutsvangwa avanonzi vakaenda kuZambia pamwe navaPatrick Chinamasa avanonzi vakaenda kuBotswana. Vatatu ava vanonzi vakanopira kuvatungamiri venyika idzi mamiriro avanoti akaita zvino muZimbabwe. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanofunga kuti vamunangagwa vachanobvunzwa nezvenyaya yemhirizhonga yakaitika munyika mwedzi wapera, asi vamwe vanoti vamunangagwa vakatogadzirira nezvenyaya iyi kuburikidza nemusangano wavakaita nevemapato anopikisa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda paTswane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza.
Mutungamiri wenyika vamunangagwa vari kuenda kuEthiopia, musangano weAU, panguva isina kumira zvakanaka zvinhu muZimbabwe. Ndinofunga kuti kana utungamiri weAU uri utungamiri chaiwo chaiwo unoda kuti Africa iendere mberi, pane mibvunzo inofanira kunobvunzwa vamunangagwa ikoko. Inosanganisira mamiriro akaita zvinhu panyaya dzekubatwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Tinorangarira kuti pane kushungurirwa kwakaitwa vanhu mushure mekunge varatidzira nezvimwe zvakangodarodaro zvisingafadzi. Saka mutungamiri wenyika vari kuenda kuEthiopia kumusangano panguva yandiri kuona sekuti inguva yakaoma kuti vaendeko.
Asi tingaona here paine vamwe vatungamiri vari kupinda musangano vangasimudza musoro panyaya dzamataura idzi kubvunza vamunangagwa?
Kuvapo varipo asi havana kuwanda. Ndo zvanga zvichinetsa matare edu akaita seSADC neAU. Vanenge varipo vaviri vatatu vanenge vachigona kuvabvunza, vanenge vachionawo kuti aiwa zvinhu hazvi kufamba zvakanaka, asi ruzhinji vanenge vachingopesvedzerana nekutarisa divi vasingabvunzi.
Vamwe vangu vachiti nyaya ingabvunzwa ndiyo yekuti munyika mune mirizhonga nekukurudzira kuti munge muchiitwa nhaurirano. Takaona marumwe zuro musi wechitatu vamunangagwa vachishevedzera nhaurirano dzemapato ezvematongerwo enyika. Zvingaita here kuti varerutsirwe ndima kumusangano?
Zvinogona kuita kuti varerutsirwe ndima nekuti panogona kubuda vamwe vatungamiri vari ikoko kuAU vanogona kutaiwa regai tikubatsirei kuti mugone kuyanana nevamusiri kudzwanana navo. Asi zvakabuda mumazuva mashoma apfuura zvinenge zvinoratidza kuti mutungamiri wenyika vanenge vanoda kuita nhaurirano dzavanenge ivo varivo vakabata matombo vachiona kuti zvinhu zviri kufamba sei, uye vanenge vasiri kuratidza kuda nhaurirano dziya dzinenge dzine vatingati muyananisi asina divi raakarerekera. Saka hatizivi kuti zvinofamba sei, panogona kubuda vanoda kubatsira. Asi ndiri kuona sekuti mutungamiri wenyika vari kuda nhaurirano dzavanenge vachikondrola ivo.
Saka tingati here idzo nhaurirano dziri kuitwa munyika idzi dzine chadzichaburisawo chekuti zvinorerutsawo matambudziko ari munyika?
Dai zvanga zvichiitika sekuda kwemutungamiri wenyika, nhaurirano idzi ndinoona sekuti hadzina zvadzinobudisa. Asi maonero angu ndekuti chakabata kwiyo mutungamiri wenyika uye nehurumende yeZANU-PF inyaya yezveupfumi, inyaya yezveupfumi inenge yavaonesa mbona mbona zvekuti vachangozoenda patafura vachida vasingadi. Nekuda kwekuti ndiri kuona zvinhu zvichienderera mberi kunoshata, zvinosvika pakuzoita kuti ivo vachingoti ayo ndaakuchingototaurirana kunyange nenzira dzavanga vasingadi.
Avo vangari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda paTswane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza vari parunare muSouth Africa makare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, vanhu vakawanda munyika vanoti vari kuda kuziva kuti ndiani anenge akafanobata chigaro chemutungamiri wenyika kana vamunangagwa vasipo, uye pachibudawo mashoko ekuti vateedzeri vavo General Constantino Chiwenga navaKembo Mohadi vari kurapwa kunze kwenyika. bumbiro remutemo rinoti vamunangagwa vanokwanisa kudoma chero gurukota ravo kana vasina zvinokwanisa kuitwa nedare remakurukota. Vakawanda vanotiwo amai opamuchinguri kashiri sezvo vari kumirira vamunangagwa muzviitiko zvakawanda kusanganisira kuradzikwa kwamushakabvu Oliver Mutukudzi uye kumusangano wakaitwa nevemakereke nevezvematongerwo enyika neZiro muHarare muratidzo wekuti vane chivimbo nawo. Asi kana amai muchinguri vakasara vakafanobata matomu havakwanise kupa mauto basa rekuita kunyorerana zvibvumirano nedzimwe nyika kana kumisa basa vateedzeri vemutungamiri wenyika kana makurukota kana vateedzeri wavo kana kuchinja mutemo. Mutungamiri weBakers Association of Zimbabwe, rimwe sangano revanobika chingwa vaWellington Peyama, vanoti kunyangwa hazvo chingwa chakawedzerwa mutengo, mari yacho ichiri shoma, uye uwandu hwechingwa chavari kubika waderera zvikuru.
Tingati tiri kukwanisa kuti tirarame chiripa. Mukoro chavo chingadai chekutoita kuma $4 50 zvichienderana nereti yekuti reti yedu iri papi. Asi dambudziko ndiro rokuti makonsuma zvedu badara wavo havana kunge vakwidzwa, saka zvinenge zvichiita kuti tambudziko mumabasa edu sematambudzikiro ari kuita vanhu vese. Ndosaka chingwa chedu chadzikira kubva ku1,300,000 yataibika chingwa takubika just ngirikini 200,000 chingwa chatakubika pazuva, kuri kuratidza kuti zvinhu hazvina kutimirira zvakanaka.
Saka imi kuindustry kwenyu mune muchidyidzana sei neGrain Millers ndo inotsvaga gorosi kunze yotengesera imimi?
Tinodyidzana nayo asi gorosi risirori chete chatinu chatinoshandisa. Tine mushini tingatoshandisa, tine fuel yamakona yakabva kukwira, nevashandi avabve kuGrain Millers, tine zvinhu zvakawanda chaizvo zvisingabve kuGrain Millers tokwanisa kuwana gorosi rakagaiwa basi ndochiti chinhu chatokwanisa kuwana. Zvimwe zvese zvatoshandisa kana iyo mushini yacho ikafa inoda kutengerwa mapasi acho kunze uku. Saka zvese izvozvo zvinoda foreign currency. Motikari dzatoshandisa dzatingave dzekuhaya dzatinoita dzose zvese zvakakwira izvozvo. Hazvinganzi zvese zvinobva kuGrain Millers. Kugrain Millers vanongowanawo gorosi, asi gorosi racho ravari kutipa harizi kuti rakawanda, ishoma shoma ravari kutipa. Nokuti naivo vari kutotsatsarika kudonha nekuti vanotorone havana kuzvina kuvamiriro mushe.
Kuti munyatsokwanise kuita basa renyu nemazvo mungadei mari yakawanda zvakadii pamwedzi?
Pari zvino zvanyaya izvi yekuti tingade mari isusu sevabiki vechingwa, asi kuti tinotarisira kuti hurumende inge ichigadzirisa mamiriro emari. Ndo chinhu chanyanya kuvhiringa muno munyika. Bhizinesi haringararami rekuti isusu tinorarama, gavhumendi tinofanira kunge tichiti tichinobhadhara mateksi kuti tiichengete. So hatigoni kuti iyo gavhumendi yacho tiichengete iye ichichengete iye ichinzinowana mari kubva kwatiri. Asi dambudziko ranofanira kugadzirisa inyaya yekugadzirisa nyaya dzemareti, kuti tizive kuti kana mari yedu takuziva kuti yadonha neuremu hure 1:400 toziva kuti yadonha ne1:400 kana kuti as a prevailing rate inenge ichiwanika musiwo, zvinoita kuti mabhizinesi vakwanise kuronga ende vasingadonhi. Sezvavakangoitawo sehurumende kuti vakangofuma vati fuel yakwira yaku$3 makamboona yakambotidzikami. Iko zvino zvinenyaya yekuti futi heti racho rakudonha yakutanga futi kudini kushayikwa. Saka izvozvo zvose ndozvekuda kungogadziriswa chete.
Mutungamiri weBakers Association of Zimbabwe vaWellington Peyama vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa musure nhau iri mumapepanhau emunyika. Bepanhau reHerald rine nyaya yekuti gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vanoti vanhu havafaniri kuvhunduka sezvo bhanga reReserve Bank of Zimbabwe rakabhadhara mari yekutenga mafuta ekufambisa dzimotokari yemakore maviri. VaGumbo vakataura mashoko aya mudare reSenate apo vaibvunzwa mibvunzo nemamasenata nezvekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye mashoko ekuti mafuta aya ari kuda kuwedzerwa mutengo. vakaramba mashoko ekuti hurumende iri kuda kuwedzera mafuta ekufambisa dzimotokari mutengo zvakare. Bepanhau reZimbabwe Independent range riine nyaya yekuti kambani yeDelta Corporation, iyo inobika doro nemakokokora nezvimwe zvinwiwa, yatarisana neremangwana risina kujeka sezvo bhanga guru renyika reRBZ riri kutatarika kuipa mari inosvika mamiriyoni mashanu yekuti ibike zvinwiwa nedoro. Topedzisira kutarisa zviri mubepanhau reChronicle iro rinoti sangano Republic Service Commission kana kuti PSC riri kuti harisi kuzopa varayiridzi vari kuramwa mabasa mari panopera mwedzi, richiti vanobhadharwa mari dzavanenge vashanda chete kana kuti mazuva avanenge vashanda. Izvi zvinotevera kuratidzira kuri kuitwa nevarayiridzi vari pasi peZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA neProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ. Iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Makadi vashamarari vedu, makadi pa Studio 7, tinofara nenhau dzamunotipa, tinofara nekunzwa zvirikuitika kumusha, tinofara makadi vana veZimbabwe, tiri kunzwa kurwadziwa nezvirikuitika kumusha, tiri kunamata kuti Mwari vanotiitira zvakanaka. Ini nonzi Maiti, ndiri muno muSouth Africa. Chikumbiro changu kuti mundibuditsewo panhepfenyuro kuti vana veZimbabwe vanzwe kuti ndirimo mukurwadzwa pamwe chete navo. Ende ini ndiri kurwadzwa pamusoro pevana vakavharirwa, vana vadiki. Ende zvinorwadza kuti mwana achaendi kuchikoro akavharirwa. Iye zvino zviva kumhanyirira kuti tida kuti tigare pasi tiite dialogue. Vada kuita dialogue yechii? Ivo vakaunzwa kuti nekuti vakanzwa kuti vakuda kuchiwedzerwa masanction ayo, kune vachawedzerwa, vakuti ngatigare pasi titaurirane. Ko vadii vatanga vambotorega itinyaradzi vakafirwa nehama.
Masora sei weStudio 7? Ini ndine mashoko madukuduku andoda kungotaura. Kune ava vari kunzi weDialogue. Ini nhau ndinongoti vakomana, imwai tea dzenyu nemabreakfast enyu muri koko kuDialogue kwenyu, isu tichambochema mhuri dzedu dziri kutambura dziri muzvipatara dzisina mushonga, nevamwe wedu vatiri kumbowega wakaurayiwa nemasoja. Imi chimboitai zvenyu zvamuri kuita ikoko kuDialogue kwenyu, nekuti hatinyatsaona kuti mofarira kuzogadzika zvenyu. Vanhu vadeuka ropa.
Vakadi vashamarari veStudio 7, ini zvangu ndiri kuno Cape Town, ndiri mwana wekumasvingo kwaChivu. Tisingadi kupedza nguva yakanyanya ichingotaurawo njiti ivo vakuru vedu ava vanotungamirira vakataurisana vaED vana Munangagwa, vakuru venyika. Zvisinei kuti tiri kusapota opposition party, kasi nyaya ingoripo ndeyekuti chero ivo vanokwanisa kungotaurawo nevanogona kugadzira nyika. Hazvireva kuti imimi kana muri pachituro ndimega munokwanisa kuita kuti zvinhu zvinake, asi munenge muchishiyana nevamwe mazano.
Mangadiniko vashamarari veStudio 7? Ine zita rangu nonzi Remember Murimi. Nauya ndiri kuda kutaura ndeyekuti vamunangarwa hazvingaiti kuti vasangane naChamisa. Vakanzwa sekuti Chamisa ari kuenda kwavari kuenda ivo, vangatoudza masoja avo kuti amise Chamisa kupinda musangano uyu, oro edhavo ivo varege kuindako. Iri nyaya yekuti anotya iyi, anoziva kuti haana vanhu vakamuvhotera, haana chaunga wakaita zvokubira. Saka akasvika haawani chiremerera cheupurezidendi. Chamisa anzoti paanosimuka achitaura ndo anozowana chiremerera cheupurezidendi. Ndo zvinokonzeresa kuti Munangarwa asasangana navaChamisa.
Ini zvinoitwa Chimoto Shumba, ndiri kuno kuSouth Africa. Munhu anoitwa Farai Maguhu ndo vanhu vatotarisira kachitaura vana Mutongi Gava. Ndo vanhu vanoivo vanogona kubata nhaurirano dzavanhu vaviri vachiyananisa. Haikuona zvaana Chirumhanzu vanotogwisanisa vanhu kuti vanoramba vachibva. Vanhu vanowaita sewoyo Chirumhanzu, kana akaramba achitaura achidero, hakuna nhaurirano dzingabudirira. asi zvoitwa namakuu izvo zvoratidza kuti munhu mukuru munhu anoda kuti Zimbabwe iende mberi.
Tinotenda zvikuru vatereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi. Tinokurudzirai kuti mungoti gaga kuti titore vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba. Tinodawo kutenda vatereri vedu vari paFacebook, Nicodemus Matariro ari kuti mangwanani, Fraser Chicks, Thomas Uragu, Ernest Murandu, Sarah Mazengere, Totiwo Enoch Mbai, Raymond Kampati, Abel Mtize, Happy Mulambo, Nyson Machaya, na Rega Di Saldana, Clever Rindai Makanda abva angopindawo. Tinotenda zvikuru. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vatatu vafa muIstanbul, Turkey, mushure mekunge mumwe mudurikidzwa wedzimba wadonha. Vanhu gumi nevaviri kusanganisira mwana nemakore mashanu vanunurwa vakaendeswa kuchipatara. Vanhu makumi mana ndivo vanonzi vaigara pamudurikidzanwa wedzimba uyo. Pachiri kutsvagwa kuti pane vamwe vanhu vakatsikirirwa here uye kutsvagawo chikonzero chaita kuti mudhuri uyu udonhe. Hurumende yeBurkina Faso inoti yauraya vanopfurukidza mwero vanosvika zana nemakumi mana nematanhatu. Asi sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti vamwe vanhu vakaurayiwa vanhuwo zvavo vasiri vanopfurukidza mwero. Burkina Faso iri pakati penyika dziri mubatanidzwa weG5 Sahel Forces uri kurwisa vanopfurukidza mwero unosanganisira nyika dzakaita seChad, Mali, Mauritania neNiger. Zvikwata zvinopfurukidza mwero zviri munyika iyi zvinosanganisira cheAnsarul Islam, the Group for the Support of Islam and Muslims, ne Islamic State in the Greater Sahara. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tine hurukuro nezvemakakatanwa anotyisa pakati pemutungamiri wenyika vaDonald Trump nebato rinopikisa remaDemocrats. VemaDemocrats avo vane nhengo dzakawanda mudare reHouse of Representatives vari kuongorora nyaya yekudyidzana kwavanofunga kuti hakuna kujeka pakati pavaTrump nenyika yeRussia uye Saudi Arabia. Russia iri kupomerwa mhosva yekusvibisa vaikwikwidzana navaTrump amai Hillary Clinton musarudzo dza2016 kuti vaTrump vakwanise kukunda musarudzo. Izvi zvinonzi nevamwe zvakapa kuti vaTrump vabudirire zvikuru, asi vaTrump vanoti aya manyepo. Sachigaro wekomiti yezvekusora kana kuti Intelligence Committee vaAdam Schiff vanoti vari kuda mapepa kubva kuna vaTrump anotarisa nezvekudyidzana kwavo nenyika mbiri idzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri kuOhio muAmerica vazvidzai ruzvidzo.
Ndinoona zvinhu zvinhu zvakanaka chaizvo kuti especially kana uriwo uri pachigaro unofanira kunge uine vanokurongorora vanotaura nezvavo uri kuita kuti zvakanaka here kana kuti zvakashata. Ndinoona zvinhu zvinhu zvakanaka chaizvo zviri kuita madhemokrasi. I know kuti semutungamiriri wenyika unofanira kunge uine vanokutarisawo kuti uri kuita zvinhu nemazvo here kana kuti wakaita zvinhu nemazvo here. Hatinoti machecks and balance aya. Ukangove mutungamiriri wenyika unongotonga donga watonga hazvizoita zvakanaka.
Asika ivo vaTrump vachiparura mashoko avo kunyika vakati ivo nyaya yekuti varambe vachiongororwa iyi inogona kukanganisa nyaya dzezveupfumi.
Ichokwadi zvinogona kukanganisa nyaya yezveupfumi, asi iwe semutungamiriri unofanira kugara uri munhu akachena usingatye kuti ndiongororwe kana kuti sei.
Tochimbotarisawo iyo nyaya yekudyidzana kweRussia neAmerica. Vakawanda muAmerica vachiti Russia yakapindira zvakanyanya munyaya dzesarudzo. Izvi zvinokanganisa sei semaonero enyu utongo hwejekerere kuri kuti ichokwadi kuti Russia yakapindira?
Ya, kana zviri chokwadi kuti Russia yakapindira, I think zvino kanganisa zvinhu zvakawanda panyaya yedemocracy. Inoziva kana zviri kunzi yakapindira panyaya dzemaelections anenge asiri free and fair. Handione zviri zvinhu zvakanaka kuti zvive zvakaita sekudaro.
Asi semaonero amuri kuita, nyaya iyi inopera sei chaizvo? Nekuti tiri kuona kakuti hongu madhemocrats ndova nevanhu vakawanda kudare Congress, asi vamwewo vakakosha kudare Senate uku kune nhengo dzemarepublicans acho dzakawanda.
Ini ndiri kuona fanika kuti nyaya iyi ipere ngaitaurwe nezvayo, chokwadi chopuda pachena, kwete kuita sweep the dust under the carpet. Kana chokwadi chiripo chekuti zvakaitika ngazvibude pachena, zvoongwa kunzi vangazvipedze sei, kwete kumbunyikidza kuti vavharidzire. Zvinenge zvisina kunaka, because kana chiri chokwadi kuti ndo zvakaitika, chii chakashata kuti zvibude pachena? Aino kuti zvinenge zvaakukanganisa, zvinogadzirisa ramangwana kuti zvisazoitika zvakadaro.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuOhio muAmerica vazvidzai zvidzidzo vari parunare kuOhio kwakare. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezvemimhanzi nhasi, tiri kuenderera mberi nekunzwa hurukuro yatakaita nemuimbi wenziyo dzechitendero ari kuLiverpool, Britain, muzvare Lydia Madembo.
Zvekuimbaka ndakatanga ndine 3 to 4 years, saka makurira ndakazongoita ndendiri munhu yaingofarira kungoimba kuchikoro ndendiri mumaschool kwaya nekumachurches ndichingoimba. Then pakazofa baba wangu manje 2012, zvakandibata. Ndopa ndakabva ndazotanga kudi, pandakangotegai ndimbonodzikisawo chisomu yekuti baba wangu vadi vashaya. Saka ndopa ndazongotanga kungorotswa masongs achingouya ndakangorara. Ndopa ndakazoproducer album rangu rinonzi Tane Tane Kurindira.
Saka makaritsikisa mugore iroro ra2012?
Ndakaritsikisa kubva rakazoita out in 2014. Saka ritori izvozvi pamarket, rinowanika kumaiTunes, maAmazon, Spotify, ndokweriri. Zvoti riri kudiwa fani kune nyika dzekunzeko, kuZimbabwe vanhu vanyatsondizivi, but international vanhu vanodzida zvokuti.
Namba refu iri rine nziyo ngani?
Rine nziyo 10. Saka albumu racho rinonzi Tane Tane Kurindira, but pane songu yacho inonzi Tane Tane Kurindira. Ese ndiri kuchema una Mwari kuti nai Mwari baba, onai ndasvika pamusha pano. Ndoiimba hereyo Tane Tane Kurindira?
Imba izvenyu.
Inotanga ichichi Mwari baba Tane Tane Kurindira, mwanakomana wenyu muchamutuma rini kuzotitora, tiende naye kumusoro kudenga kusina namo. Gogogoi pamusha pano, vakuru vepano varipi? Baba namai varipi? Vakamedzwa nemondoro iwe.
Aiwa, tiri kuona kuti chipo chiripo apa. Asi tombotarisa maburitsa damba refu muna 2012. Pane dzimwe nziyo here dzamakazoburitsa pamapedza damba refu rekutanga?
Kune album uri kutoteera izvozvo, ndopana Remember My Mom, pana We Are Nothing Without God, namarwei imwe yanda kutumira iyi. Damba refu racho rimwe racho rine masong 6.
Rinonzi iri?
Irori rasha irori harisati ranezita.
Saka chikwata chamunoimba nacho chinonzii?
Inini handina chikwata, ndongonoprodusa. Una producer wangu anonzi John Lawton kucross town studio, togara kuLiverpool kwakomana webhora.
Tinotenda zvikuru muzvare Lydia Madembo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.